Dhorobha remasvingo rotarisana nedambudziko remvura, sezvo mvura yemudhamu remutiriki kunove kunobva mvura inoshandiswa nevagari yadzikira kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvinomwe kubva muzana. Meya weguta remasvingo vahubert fidze vakaudza vagari svondo rino kuti guta rasara nezvikamu zviviri chete kubva muzana zvemvura yekushandisa nekuti mutemo haubvumidzi kuti kuzotora mvura kana kwasara zvikamu zvishanu kubva muzana. Panguva iyi denga rarambira nemisodzi yaro inofanira kuwedzera mvura kuna mutiriki. Izvi zvinoreva kuti dhorobha rasara nemwedzi mishoma kuti richirega kushandisa mvura yemudhamu iri iyo inofanira kusiyirwa zvipuka zvinogara mvura kana yavashoma. Vafidze vakati dhorobha remasvingo razotarisana nedambudziko rakaoma uye havana zano rakanyatsoti kwesere kana mvura ikasanaya nekukurumidza.
Mira kuti zvinhu hazvinonyatsotimirira zvakanaka mukati meguta remasvingo, zvikuru senenyaya yemvura yedu yekushandisa muno mukati meguta. Vanhu vawanda kudarika mvura yatiri kutora kuna mutiriki, asi dambudziko guru ravapo nderekuti muna mutiriki mvura sezvavataura yava paabout 7.5%. Zvazviri kutaura ndezvokuti kana mvura yakasanaya tichakwanisa kusangana nedambudziko rakakura zvikuru. Ndisingazivi kuti zvingava zvingabuda pakati penhaurwa dziroda kuitwa pakati pedu pana injiniya nevezinwa. Handisati ndanzwisisa kuti vati vasangana vakataurana kuti chii, kuti ivo vanokwanisa kuzotivharira mvura rasvika papesendeji ipi. Asi makungwa aimbovako kare okuti kana rasvika pa5% mvura inenge yakuvharwa kuuya muno mukati meguta remasvingo nokuenda kana kunzimbe kulovheld. Zvinenge zvinova kuti mvura inenge yasara inenge yasarirwa zvipuka zvemukati megungwa melake mutiriki. Saka pari zvino kusvika ndava neinfomesheni yakakwana, handisati ndingatsonzwisisa kuti vezinwa vanoti kudii, nekuti mvura iyi haisiri yedu, imvura iri pasi pezinwa, ndoina marights emvura yemutiriki.
Vagari vanoti vapindwa nekutya kukuru apo vari kutonetseka nechekare kuwana mvura iyo inongoiswa kwenguva pfupipfupi mangwanani oga oga pazuva. Muparidzi Tapfuma Naizenda, mugari wekwamucheke, vanoti mashoko ari kubuda anotyisa zvikuru uye vanotyira kuti mvura ikashayikwa dhorobha rinoputikirwa nezvirwere zvakawanda zvakaita sekorera.
Tatarisana nedambudziko gurusa rinoshungurudza sevagari vemasvingo. Tinokurudzira kuti kudai kanzuru yaka ichiticherera mabhoho akawanda uyezve ichimutsiridza mabhoho amwe asisashande atiinawo mugere vanhu mukati umu, kuitira kuti matambudziko akaita seaya kana osvika pasave neoutbreak yezvirwere zvinokonzerwa netsvina kana kushomeka kwemvura pakati pevagari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanonyunyutira varimi venzimbe vatsva pamwe nemakambani eshuga ari kuchiredzi avo vari kubvumidzwa kutora mvura mudhamu iri kuti vadiridzire munzimbe dzavo, vachiti ndizvo zviri kuita kuti mvura ipere mudhamu apo vari panguva yakaoma kudai.
Isusu sevagari tinokurudzira makansellers edu vekansel kuti kazvaiita vataurirane nevarimi venzimbe yekulowfield kuti kuda mvura yakawanda iri kushandiswa ikoko inge ichichengetedzwa kuti ishandiswe nevanhu pakunwa nezvimwe zvinoshandiswa mvura. Nokuti panguva yatasvika tinoona chanyanya kukosha upenyu hwevanhu pane nzimbe nemabhizimisi ari kuitwa nevanhu vari kulowfield.
Meya Fidze vakati kanzuru yavo ine chido chekuwedzera zvibhorani asi iri kukundikana kuwana mari inopfuura miriyoni inodiwa nenyaya yekuoma kweupfumi hwenyika.
Tiri kuda uye tine shungu dzokutevera mvura kuzasi kwakadziva kudemo kunova kwasara mvura yakati wandei. Asi dambudziko ratosangana naro ndokuti pari kuda mari inokwana kuitaiwo 1.5 million, inova mari yatiri kutadza kuwanda isusu seguta remasvingo. Zvakare tadaro tanga takatarisira zvekuti pada dai tanga tawana mari taigona kudhila mamwe mabhoho kuburikidza nearipo tobva ndingati neunguru yatakaita takaona tiri kuda mabhoho anokwana kuita 47. Asi mari iri kudiwapo zvakare inosvika 332,000. Zvinoone kuomea kwakaita nyika pari zvino, isusu semasvingo mariyo inonetsa kuti kwanise kuva teiunganidza mukamwe chete.
Asi vamwe vagari vanoti zvibhorani zviripo chero zvikawedzerwa hazvikwanisi kuti zvikwane vanhu vose vari mumasvingo avawandisa vanosvika zviuru zana. Vafidze vakati vave kutarisira kuna Mwari Musiki kuti anaise mvura uye vari mubishi rekuunganidza vafundisi nemakuru vemasangano edzisvondo mudhorobha kuti vaite pungwe yemunamato wemvura munhandare yemucheke stadium. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.